nezuro takaita musangano unonzi Troika, report yeZimbabwe ika president kana vaZuma. Vakuru vese vekuZimbabwe vakapuwa mukana wekuti vataure pamusoro pereport iyoyo. Asi of course ka handingataure zvakaitika mumusangano weTroika, zviri confidential.
Tirikunzwawo kuti imo mumusangano weTroika imo mumuimi makati hamuna kufara nezvakaitwa navaZuma zvekuti vakauya kuHarare vakatadza kunge vachitaura nemi. Icho kwadi rechi?
Sezvandataura handingataura hangu zvizhinji nenyaya dzinotaurwa muTroika dziri confidential. Asi panyaya yaZuma ndoda kuti nditi vaZuma vakaita munhu asina njere paakauya kuZimbabwe. Nyaya dzavo shwenda mutambara kuti ndiani president dziri kuSupreme Court, inova iyo koti huru yeZimbabwe. Nyaya idzodzo asa dzapera pakuZimbabwe. Saka navaZuma vakapinda muZimbabwe vakataka kuti Washman Mube ndiye president weMDC, vanenge vagura mutemo weZimbabwe. Vanonga vagura bumbiro remutemo reZimbabwe. Takavataurira kuti ngavachinje maitiro nekuti vakadaro tinovatsoropodza nekuti vanonga vagura mutemo weZimbabwe. Hatibvumidzi kuti mwenzi wekunzi anonzi Zuma anopinda muZimbabwe otanga kutema mitemo yeZimbabwe, otanga kuundermine Supreme Court yedu. Saka ndozvatirira kuti takavaudza kuti vaZuma ngavamuke hope vasafarisa. Tinoziva kuti vaZuma vane hama dzavo muZimbabwe, mukwasha waka Washman. Hatidi izvozvo zvekuti unoya kuZimbabwe woti mukwasha wako ndiye leader weparty.
Tiri kunzwawo kuti pane musangano uchaitwa manheru anaya weSADC Summit uyo uri kunzi nyaya yeZimbabwe iri kukurukurwawo. Icho kwadi here, zviri kufamba sei?
Yes, tichiri kuno takapedza Troika nezuro, tatamirira inozi full summit. Takauzwa kuti pachedzwa full summit on Zimbabwe.